Imwe nyanzvi munyadze zveutano Dr. Life Zimbezi vari kukurudzira vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemumaoko ichi. Mushure mekunge mumwe murume ane makore makumi mashanu airwara nechirwere ichi vataura Nyabinde, vanova muzukuru wemuimbi Muchakabvu Bob Headmaster Nyabinde, vangodonha ndokubva vashaya mazuva mashoma adarika.
Ndiyo yatinoti hypoglycemia. Hypoglycemia iri very dangerous. Kazhinji zhinji kutodarika even kutokwira kwayo shuga. Saka hypoglycemia munhu akapinda muhypoglycemia kunyanyanyanya vari painsulin kana kuti vari pane mamwe mapiritsi anozikanwa kuti aya anogona kukonzeresa kuderera kweshuga zvakanyanya, ndo vanhu vanonyanya kubatwa nazvo ivavo.
VaBob Nyabinde vakashaya gore rino mushure mekurwara nechirwere cheshuga icho chainge chavapofoma dzavo. Kazhinji vamwe vanorwara nechirwere cheshuga vakatanga kurwarisa vanodona nekutadza kutaura. Izvi zvinoita kuti upenyu hwavo huve munjodzi kana vakanonoka kubatsirwa. Pachishongo apa kana kuti bracelet panonyorwa zita remurwere, kumba kwaanogara, yambiro yekuti ane chirwere cheshuga chemhando ipi, munhu wekubata kana paita njozi, zvinhu zvaasingafaniri kudya kana kuti aleji nezvimwe. Vatreva Kayo vanova munina wavataurai Nyabinde vaudza Studio 7 kuti denda reshuga rinofamba nedzinza ramai nababa vataurai Nyabinde.
Akabharara usiku wese akadaro akamuka makuseni vachimona ari mupenyu. Unfortunately kuti vachizomupa shuga ine mvura vatikonera akasisa respondi, it was too late. Saka tikumukoti vanhu vanosaka rudzidzisirwa kakwana kuti kana munhu ane shuga vachiziya tane shuga zveshuwa kuti anobatsirwa sei. Saka zvekuti anonoza memori anogona kungoti unconscious, anogona kungodzima kunge munhu afenta.
Vaendera mberi vachiti ivo semhuri vaiziva zvokuita kana vanyabinde vasimbirwa nedambudziko iri, uye vaitofambawo nezviwitsi mushonga weshuga nejekiseni ravaishandisa kuzvibaya.
Nomupa mvura kana neshuga kana switi kana chokoreti akasvisvina akamwa haiti kana 5 minutes anenge atodzoka kuva munhu iye anotozobvumira kuti chichaitika otorondedzera kuti wazodai ukadai ukadai akasikumboziva vapane munhu angofenda mamhina mukoma ozoti ndiri pai ndiri kupi. Saka that's the situation. Saka ndiri kuona sekunge vanhu vari kushota rudzidziso rwakakwana.
Izvi ndizvo zvakurudzirwawo naDr Zambesi.
Kana munhu angodonhawo tinongokurudzira kuti ndo zvinhu zvekutotanga kufunga izvozvo. Lesei hamusi kuziva munhu wacho, zviri nani kumupa shuga munhu achiendeswa kuchipatara. Nekuti kazhinji hypoglycemia inogona kukuvadza zvakanyanya zvekuti munhu anogona anorasikirwa neupenyu kana akanonokerwa kubatsirwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Tsiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwave kuita vanhu vari kurwara nedenda reshuga munyika kuri kuratidza kuti vamwe vanhu havasi kudya chikafu chine utano.
Dhara taimboti chirwere cheshuga chinongobata avo vane mari zhinji kana vanogara upenyu huri nani nani kana kutiwo chakanyanyira kuma first world countries, nyika dzakabudirira. Asi tikuona kuti kunozvichazarawo nekuno kuma third world countries zvano vachinji vakurwara nechirwere cheshuga.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.